manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gumiguru 18 2018. Makateerera ku studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vafakazi vari kupa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vanoti havana chivimbo nekomisheni iyi. Musika wepaCopacabana muHarare unoputswa nekanzuru zvasiya vakawanda vasina pekutangira. Dare reConstitutional Court rinorasa chimwe chikamu chemutemo weposa richiti mutemo uyu unopa mapurisa kuti aushandise zvisiri pamwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vafakazi vapa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti iongorore zvakaitika mumhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu vati havatarisiri kuti komisheni iyi ichabuda nezvisungwa zvine kumeso sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dziine mativi adzakarerekera. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachipa humbo hwavo komisheni iyi nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Valav Mochinoputsa, vati havaoni komisheni iyi ichikwanisa kuita basa rayo zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzine divira dzakarerekera. Vachinoputsa vati havaone dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzichiita basa radzo nemazvo sezvo vari vanhu vanozivikanwa kuti inhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vata mayo Charity Manyeruke inhengo yeZANU PF inozivikanwa uye havatarisiri kuti vangakoshesa humbo huchange huchisungirira bato ravo pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vatiwo vaLove More Maduku, munhu akakwikwidza musarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzakakonzeresa mhirizhonga yakazoitika iyi, uye amai vembainyemba, munhu anogara achingogadzwa mumabhodha akawanda nehurumende yavaMunangagwa. Nokudaro vachinoputsa vati maoko evatatu ava akasviba kuti varambe vari mukomisheni iyi. Zvataurwa navachinoputsa zvatsinirwa navaIslam Madosi, vanhu vemunyori anoona nezvesarudzo muprovhinsi yeHarare muMDC yavachamisa.
Boka revanhu vino vemakomishina zvedu ari mukomisheni iri muZimbabwe vakaita sana mai Manyeruke, vana Mabhisa, vana Professor Love More Maduku nemhaka yeProfesa Malavu More Maduku vanga vari musarudzo idzodzo. Endi pakafurwa vanhu zuva rakatevera kana kuti maviri akatevera, vaMaduku vakabva vatongobuda vakati zvaitwa neMDC Alliance. Saka nhasi zvingaita here kuti vachinje zvavakanga vadini, zvavakanga vataura 2 days vanhu vadini, vanhu vapondwa nemasoja.
VaMadosi vati vaMunangagwa pachavo ndivo vanofanira kumiswa pamberi pekomisheni iyi sezvo vari ivo mukuru wemasoja enyika anonzi ndivo akaridza pfuti vanhu vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu. Vati ongororo riri kuitwa nekomisheni iyi inzira dzekuedza kuchenura vaMunangagwa kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano reCommonwealth.
Vari kuda kuzvichenesa nokuda kwekuti kupinda kwavo mukutora masimba vaMunangagwa hakuna kunyatsokuitwa nezvakanaka. Kwakatanga kwaita sei kubvutwa kwemasimba iyaya vanoti muchirungu kuu. Nyangwe dai vanhu vakada kuitsanangura kuu ikuu, hakuna chinjonzi soft kuu. Kuu kutaura kuti bauto adini atora chisimba. Saka ndo vakatsveta chii vaMunangagwa ipapo. Saka kuti tidzoke kufamba nevamwe yamunoti globalization, kufamba nedzimwe nyika, vari kuda kupinda mu Commonwealth, our colonial masters Handiti, na hizo suwarufu wange waka chena.
Sisa chigaro we commission iyi, wahalima motlante, awaembo vamtunga miru we South Africa kwe chinguvana, vati vama duku, amae manyeruke, pamwena amae nyemba, vanu vakatora mikodze kuita basa mkomishen yavo, saka nokudaro vano sungiru wa kuita basa ravo ne mazo, vama duku pachavo, vauza Studio 7 kuti munhu akatwasuka uye anoita basa sebasa.
Haisinyaya, vanu vatora zvoti kwanza tisi vanu vakatitwasa. Vanhu varungoita zvokungonakidzwa nekuti pane chinhu chiri kungoitika munyika vanongoda kungotaura zvinofadza vanhu vakawanda hapana kutisatwa sokwandingaita handitori munhu akazvimirira anoziva zvaari kuita saka vanhu vanozoona patinopedza kuti tenge tiri vanhu vakadii asi hapana kana chokwadi chingataurwa nemunhu unotaura kuti maduku akadai ifungwa dzake munhu iyeye hatingogariri kuita izvozvo kuti tianzi tari kushanda zvinhu zvezano PF. Tiri kuita zvinhu zvekutenge chashaya zvokuita here kuti ndingoti ndabva kumba kwangu nebasa randinoita nezvandiri ndoti aiwa ndomboita basa rawo munangagwa izvozvo aiwa kwete ndakatoona zvine musoro kuti titarise kuti vanhu vasangofa pasina pane vanhu 6 or 7 vakafa tababuda musarudzo inisa love more maduku ndotoona zvakanaka kuti titarise kuchi chakaitika zvingazodziririka sei ramangwana saka ibasa randakatotambira nekuda kutorifarira kuti ite basa nemazvo
zvichakadai commission iyi yashanyira nzvimbo dzinonzi dzakaitikira mirizhonga iyi dzinosanganisira muzinda wezanu PF mahofisi ezanu PF muprovinsi yeHarare pamwe nemuzinda wecommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Zvinonzi pane vanhu vatanhatu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanodarika gumi sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Vamotlante vanoti vachasvitsa gwaro rezvavachawana muongororo yavari kuita iyi kumutungamiriri wenyika mukati memwedzi mitatu kubva pakagadzwa commission yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police aputsa nhasi musika une mukurumbira muguta reHarare weCopacabana. Musika uyu waputswa pasi pechirongwa chekanzuro yeguta guru renyika chekubvisa vose vanotengesa mumigwagwa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo. Kanzuro yeHarare yakabuda pachena ichiti dzimwe nzvimbo dziri kushandiswa kuitira mabhizimusi asiri iwo adzakatarirwa. Kanzuri inotiwo yakazivisa mugore ra2015 kuti musika weCopacabana waifanirwa kuparadzwa kuitira kuti pauri pava kwemuzinda wezvitoro nemahofisi nemari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Kuputswa kweCopacabana kunonzi nevamwe kunopesana nemashoko ameya weguta reHarare vaHebert Gomba ekuti kanzuri yavo yaizotanga yawanira vanhu kwekutengesera isati yavabvisa munzvimbo dzavari pari zvino. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union, Vasten Zvorwadza, vanoti vashamiswa kunza kuti musika weCopacabana waputswa. Vati vanotengesa mumigwagwa vaifanira kupiwa nguva yekurongedza zvinhu zvavo nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzekunoshandira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasemero wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Tangozoshamisika kuona mapurisa ekanzuru nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya riri dutu vachiuya vachitaridza kuva nehasha vachibvisa zvivakwa zviripo zvemamembers edu vachibvisa zvivakwa izvi vachiti vanhu vari kutengesera pasingabvumirwi vanga vachizviita izvi nenzira ine violence mukati paita kurasikirwa kwezvinhu zviri kutengeswa nevatinoshanda navo zvinhu zvaparadzwa mathousands emadollars asi chatishamisa kuti panga pasina atingati information yatatapiwa kuti zvinhu zvakadai zvichange zvichiitika.
Havanawo shoko ravakaburitsa rekuzivisa kuti zuva ranhasi richasvika.
Chokwadi chokwadi chiripo ndechekuti hapana kana shoko ratakawana isu seboka revisit handizivo mamwe mapoka kana pane vanga vakaudzwa but chokwadi chaicho ndechekuti tanga singazvizivisi tashamisika nemaitikira zvaita
paitika here kurwisana kweimwe nzira ndiri kunzwa muri kuti pane zvinhu zvaparadzwa
hatingati kurwisana asi kuti vanhu vedu vaparadzirwa zvinhu zvavo ende vanga vachitryawo kuprotekta midziyo yavo unoona mukoma wangu zvinorwadza nekushanda kwatiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu munyika kuti munhu ouya achiparadza midziyo yomunhu avo ari kutraya kurarama kuritira mhuri dzake saka unombodzama aone paunogona kuti uchengetedze midziyo yako asi nechisimba changa chishandiswa pazopeserawo mamwe members edu achirasikirwa nemidziyo yavo isusu tinotarisira kuti tichaudzwa kuti sei zvaitwa zvakadai nokuti panzvimbo panonge pari kunzi tinge tichitengesera panotenderwa kuti tinge tichitengesera
pane here vamwe vasungwa muchiitiko chaitika ichi
pamanzwiro ataita izvo zvine tsvagurudzo dzataita pane mamembers edu anokwana kunge matatu atorwa nemapurisa vachindiswa kusendera kuziva kuti mhosva yavo yavari kuchajwa nayo ndeipi tichiri kuita tsvagurudzo sevise kuti tione kuti chii chavari mhosva chai chai yavari kupomerwa tatobatawo malawyers edu anogara achitibatsira kuti ange achienda ipapo vandonzwisisa kuti nhau chaiyo ndeipi
vanga vari mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation kana kuti viset vasamuel wadzai vachitaura parunare muharare naivan zininga westudio 7 Evans abatawo meya weguta raHarare vaHerbert Gomba avanoti nzvimbo yaputswa inei nekanzuru yavo.
Hazvina chokwadi nekuti isu hatina kumbogara pasi sekanzuro tichiti ngatipwanyire vanhu saka handina chokwadi chekuti hazomukanyiro yanga achibva nei nekuti tinogonanga tiri mukati meHarare but vanogona kutora madecisions mukati meguta vakawanda kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate vanhu vanozviziva kuti hatikontrole mapurisa estate
kanzuru yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi
hongu nekuti kana muchiti kanzuru muri kureva council makanselers akamboita here meeting yekudiscasa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu isusu secouncil hatinambogara tagara pasi tadhiscasa tida kupwanyira ningiranhayo hatinai
zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuru kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko
panopiwa stend kumunhu stend yega yega ine chinangwa ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa achiishandisirei saka munhu iye pachake asati awana stend iyoyo anotozviziva kuti panhu paari kutengesa papanomiririi
takamboonawo muna 2015 kanzuru ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo zvingadaro zvine chekuita naizvozvo
aiwa hazvina nekuti nzvimbo yamutaura nezvayo haisi pacopacabana panomirirwa nemabhasikara patori nerod iri pakati nzvimbo yamutaura nezvayo iri padivi inzvimbo yemunhu yatingati private property iyi yekopacabana iparengi pekanzuru aiwa handipo paita problem iyoyo ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus pass nekuti nyaya iripo panyaya yekanzuru yedu ndeyekuti tida kushandisa land zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana
meya weguta raHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga westudio 7 Dare reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo unoti chikamu 27 chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA icho chinopa mapurisa masimba ekurambidza misangano kana kuratidzira achisipa mutemo. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nemamwe masangano akazvimirira anoti Red Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, National Vendors Union of Zimbabwe, Combined Harare Residents Association neNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Masangano aya aipikisa chikamu ichi chiri kushandiswa zvisiri pamutemo kumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana dzavanopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitura mutongo uyu vakamirira vatongi vose vedare repamusorosoro iri amairita Makarau vakati chikamu chemutemo uyu chinogona kushandiswa zvisizvo nemapurisa kuburikidza nekuramba vorambidza vanhu kuungana kana kuratidzira. Gweta raimirira masangano aya pamwe nevanhu vakakwidza nyaya iyi kudare vatendai biti vanoti vanofadzwa nemutongo uyu asi vanoti vanofanirwa zvakare kurwisana nechikamu 12 cheposa icho chinoti vanhu vanoda kuungana vanofanirwa kutanga vazivisa mapurisa vachipiwa mvumo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa pamutongo uyu asi vati vari pazororo. Taidzowo kubata mumwe mutauriri wemapurisa, Chief Superintendent Blessmore Chishaka, asi nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navabiti pamusoro penyaya iyi.
Takatopinda mukoti gore rakapera muconstitutional court ndokunoagiwa kuti hatikwanisi kuita mutemo wekuti mupurisa anongomuka oti ndabhana kufamba kwevanhu, kumacha kwevanhu, isitaa nebumbiro remutemo rakanaka kudari izvi. Rinotaura kuti munhu ane kodzero dzekuratidzira, munhu ane kodzero dzekunyunyuta chero zviri munyararo. So takamiramira matare yaakuita argue kuti it's a constitutional right of freedom of assembly to right to demonstrate. Saka chakaitika nezoro ndechekuti dare rakabvumirana nesu ndobva raita set aside section 27 yePublic Order Security Act. Zvoreva kuti mupurisa haasina simba rekubhana mamatches or maprocessions.
Hatizoona here hurumende ichibuda nemumwe mutemo wakangoda kufanana neposa. Tichiona kuti kwaimbove nemumwe mutemo wairambidza kuungana kwevanhu wakaraswa pakaiswa posa.
Ehe, ndindakatoita nyaya iyoyo iyo. Mugore ra1992, Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaita march musi wa11 June 1992. Pakasungwa varume 6 nemutemo wainzi Law and Order Maintenance Act. Wanga uine section 6 yaitaura kuti hautenderwi kuita demonstration usina kupiwa mvumo nemupurisa. Ndakaita another constitutional application yakasucceeda futi. So hongu vanogona kudzosa mwemutemo. But vakaudzosa tinongoenda matari, but izvi hazvifaninge zvichiitika.
Tinoona kuti chikamu section 27 cheposa ndochabviswa mumutemo weposa. Ko zvimwe zvikamu zvasara izvi zvinobatawo sei veruzhinji?
Kune chicho chatiri kunetsa nacho kaicho section 12 yekunzi mupurisa kanoda kuita demonstration unofanira kumupa notification. Hatibvumira nacho ichocho ichocho. So posa iri zvayo zvairi ngaingoenda. Isu semagweta ticharamba tirwisa, ticharamba tirovana navo. Ende vanotiziva kuti tinorwa seshumba chaidzo chaidzo.
Saka vabiti, musiyano uri papi wekuti section 27 nesection 12 musiyano uri papi?
Siyana. Section 27 ndeyekutobhana. Section 27 ndeyekutoti for the next 1 month or 3 months hapana ari kubvumidzwa kana kutombo apply section 12. Hamusi kuzomacha, hamusi kuzoita public meeting. So it's a blanket ban inorwa nemupurisa. Ndoyazinoti ari zvingaitiki here izvozvo kuti iwewe mupurisawo zvako waakuzviita mwari wobhana kuti vanhu vamate uri kusangana, including vamwe vasinei nezvematongerwo enyika, zvongonzi blanket ban. So the court has said that is unconstitutional. Section 12 manje ndeyekuti hapana ban uri kunokumbira, uri kukumbirirei. So ndomusiyano wesection 12 nemusiyano wesection 27.
Vanga vari gweta vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, sangano reAmnesty International rinoti mutongo wakapiwa neConstitutional Court uyu unovhura chikamu chitsva munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mashoko atumirwa kuvatori venhau nemukuru weAmnesty International muZimbabwe, amai Jessica Pwiti, anoti mutongo uyu unotambirika zvikuru vachiti kwemakore akawanda mutemo uyu wanga uchishandiswa kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusungwa, kushungurudzwa uye kutoshwa kwevanhu vanoonekwa sevanopikisa hurumende kana vanoedza kufumura kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Sangano iri rinoti chitsvambe chasarira kuhurumende kuona kuti mutongo wedaro uyu watevedzerwa here. Vanoti mapurisa anofanirwa kuonawo kuti aremekedza mutongo uyu. Mutemo weposa wakadzikwa muna 2002 uchitsiwa mutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA uyo waishandiswa nehurumende mukutyora kodzero dzevanhu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuRussia vari muKremia vari kuedza kutsvaga kuti vazive kana mudzidzi akapfuura vanhu 20 vakafa uye vanhu 50 vakakuvara pachikoro chemuBlack Sea cheKerch akaita izvi aine mumwe munhu. Vakuru vakuru vaviri kuchamhembe kweAfghanistan kusanganisira mukuru wemapurisa General Abdul Razik vapfurwa vakafa munguva yavanga vachienda kunoona mumwe mukuru wemauto emuAmerica ari muAfghanistan. Asi General Scott Miller vemuAmerica havana kukuvara. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo wekubvisa chimwe chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uyu wakabva mumutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA munguva yeRhodesia. Vanopikisa, vashandi nevemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu kunyanya chikamu chabviswa wainge wavashayisa mufaro sezvo vaishandiswa kutyora kodzero dzavo. Kove mapato ezvematongerwo enyika vanoti kudiwo nemutongo wedare uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yezano PF vachimirira makonde mudare reparamende vakaendinesi paradza uye vatreva saruwaka vanove nengo yeMDC vachimirira mutasa central. Totanga kunzwa kubva kuna vasaruwaka.
Ya, izvito zvitambira nemaoko maviri. Zvinhu zvatisingatarisiri munyika yakasununguka yakabva muutongi wevadzvanyiriri vana Smith chaitotishamisa kuti mutemo wakadaro unosiyiwa uchirarama sei. Ende experience yedu seMDC ndeyekuti POSA yakangochengetwa iripo kuti irambe ichiti dzvanyirira.
Honorable Paradza, munoona sei nyaya?
Isuka sebato riri kutonga tiri kutofara zvikuru kunyanya-nyanya izvinota vana vamunangagwa kuti hatidi mitemo yese inodzvanyirira vana veZimbabwe. Isusu tinoda demokrasi muZimbabwe munomu, ende ndo zvinoda vamunangagwa. Totodawo isu sehurumende kuti kana aipa chaiyo bviswe zvimwe zvikamu zvinokanganisa kuti vatapi venhau vatore nhau dzavo zvakanaka, kuti vatapi venhau vasawana mukana sezvanga chiitika makore apfuura, vasawana nyaya dziri kuitika dzehurumende. Ndosaka muri kuona iyo zvino zvimazuva ano sechipiri wega wega kabhineti yadare guru renyika ragara pasi, minista weinformation Mamutsvangwa vanobva vadeedza inonzi muchirungu press conference kuti vatori venhau huyai mutikuudzei zvatataura nhasi, chisungo chatataura nhasi. Saka tiri kutoita isusu tinotori pamberi sebato riri kutonga. Kana mademonstrations vachiita mumademonstrations murunyararo hapana kuratidzira kwakadaro, kwakanyorwa vachiita murunyararo hapana chakaipa. Chakaipa kuzoti vachiita kuratidzira ikoko vakupaza zvinhu zvevanhu.
Honorable Saruwaka.
Ya, ndinofara kutaura kuri ravaparadza kuti kana uchionawo seizvozvo ndokureva kuti vanhu veZimbabwe vasvinura, nekuti zvaitoti katyamadza kuti sei vamwe vanhu vaifarira kudzvanyirwa kwevana venyika ino. Ndingada kuti ndikuudze Blessing kuti bumbire redu chairo rinonyatsotendera zviri pachena kuungana kwevanhu pamadiro avo mukutsarana kwavo. Saka mutemo wangu wakatosarira panyaya yekualainwa kwemitemo kwatagara tichingochema-chema kuti bumbire redu riri pamberi asi mwe mitemo yakasara iri kumashure.
Todzoka kwamuri Honorable Paradza, tichitarisa mutongo iwoyu nemabatiro anoitwa nyaya nevekumatare uko, mungati here zvinoratidza kuti vematare vakazvimirira?
Izvi ndozvazvinoratidza manje kuti vematare zvatinogara kubvira vamunangagwa vapinda kuti aiwaka tinodaka freedom of the judiciary. Saka maona kuti judiciary haisi yamunga pomedzera kuti hurumende yamunangagwa iri kupindira kutongwa kwedzimhosva zvazooneka manje pachena. Ende izvi ndo zvinodiwa.
Vasaruwaka munotenderana here navaparadza kuti aiwa zviri kuratidza kuti matare ari kutonga asingatarisi kuti wabuda mbambani?
Stage yena inogona kunetsa kuti titsanangure kuti ndo patasvika, asi chakanaka ndechekuti rwendo rwemamaira akawanda runotangawo nestepu yekutanga. Saka zvakanakawo zvakare kuti tikaita judiciary isina kwainorerekera zvinozonakirwa even wekuzanupf patinenge taakutonga isu mdc, nekuti vachazenge vaakumhanyawo kumatare iwavo. Saka zvikagara zvaratidzika kuti matare edu haarereki, zvinotonyanya kuvabatsira. Asi ndingati pamutongo uyu matare edu aratidza kuti vanokwanisa kuita basa nemazvo kana vazvida havo.
Ndizvo here vaparadza kuti zvina mazuva imbwa yavakachuta yekudombo chavo?
Unoziva dambudzo ratinaro nevamwe vedu ava vemdc nderekuti dare rikatonga nyaya yavanoona fanika iri favorable kwavari, vanoti hamuoni izvo matare ari kugona. Ikazongotonga imwe nyaya yavo yakarerekera kuzvavasingadi, onzi vari kuita kudaro nekuti zanupf.
Nhengo yezanupf vachimirira Makonde mudare reparamende vakaindinesi Paradza vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kuna vaTrevor Saruwaka veMDC vachimirira Mutasa Central mudare reparamende vachitaurawo vari parunare kwaMutasa kwekare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika vemasangano akazvimirira oga pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vanoti mutemo weproportional representation unofanirwa kuwandudzwa senzira yekubatsira kuti kuve nemadzimai akawanda anopinda muzvinzvimbo zvematongerwo enyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano weZimbabwe Gender Forum wange uchiitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remutemo yenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana-siyana, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi. Sachigaro weboka remadzimai mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi Kore, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana. Asi vati mafungiro avo ndeyekuti pane kuti mitemo yeproportional representation unzi urambe uripo, vanoda kuti kuve nemitemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi.
Tine 210 masits. Saka pa 210 ngapave nemutemo unoti 105 ndeemadzimai, 105 ndeevarume. Ipapo tinenge tawana mukana wakaringana varume nevakadzi. Pari zvino tine mutemo uri kupera mutemo ino we 66 dzinopiwa kumadzimai. Muono wangu unoti 66 dzemadzimai dzinoti disadvantage nekuti varume kana taakuenda kuma primary election kuma political parties edu vanenge vaakuti mutori nechikamu nechekare, saka hamukwanisi kuuya futi kuti muzopinda kune chimwe chikamu che 210 masits. Saka mutemo uyu uri kuti dzvinyirira semadzimai.
Kana zvinhu zvikasachinja, mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro makumi matanhatu zvemuparamende kuvanhukadzi uchange usisashande panosvika gore ra2023. Amai Priscilla Misaira Wimchonga, vanove nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation pasi pebato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, vati vanobvumiranawo nemaonero ekuti mitemo ivandudzwe. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana, vachiti ivo pachavo havatsigirani zvakakwana.
Hongu mutemo togona kugadzira, asi mutemo isina kuchinja maitiro edu isusu, maitiro atinoita zvinhu, haakwanisi kuchinja magariro. Tingave nemitemo yakanaka chaizvo, asi hunhu hwedu kana husina kuchinja hapana zvatinenge chaita. Inini saka ndanichinyaya kutaura nyaya yekuti iye zvino tarisiro yangu yaakune vechidiki, nokuti vana vadiki vasati vakanganisika pfungwa zvakanyanya, tinogona kukurukura tikaedza kuvachinja mafungiro avo.
Nengo yeparamende mchikamu che proportional representation muzanu PF amai Alginia Samson Klanga vati vanotsigira kuvene mitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana vachiti kana mitemo we proportional representation ukabviswa izvo zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. apo tiri kutarisa urongwa hwekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 18 kumfumfu 2018 nengutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwacina kuvizwa amasosha namapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esenqabela abantu ukuthi batshengisele kasikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka. Iziphathamandla zalesi sitolo zacina zibiza amasosha lamapolisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele, njalo lapho atholakala khona esikhathini esiningi ayabe ebiza imali enengi. Amapolisa kamunisipala weHarare esebenzelana lamapolisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho okuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapolisa la angene ngamagreda adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa zisole kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho we-Public Order and Security Act iphosa u-Section 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezivalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi, uMnumzana Tendai Biti, utshele iStudio 7 ukuthi Kuloko kulezinye inhlamvu zephosa eziyingxaki ezinjengo section 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Yiko akade sikukhangelele. Sesikhankase ezikhathini eziningi kakhulu sikhankase ukuthi lumthetho wephosa section 27 kawuhambelani ngathi lesisekelo sombuso weconstitution uyancindezela ngathi uZulu ekutshengiseleni nxa senza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho okwayenza la emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngathi usuperintendent wamapholisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama-regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisele edolobheni leHarare. Sasesihambisa lolu daba kumthethandaba we-High Court, safika sathola singathi yi-relief kodwa amapholisa kazange aye phambili asinike ngathi ithuba lokuthi sitshengisele. Sasihambisa-ke ngathi udaba lwethu ku-constitutional court ukuze lwe-relifise ukuthi umthetho lo kawuhambelani ngesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangane nedolobho leHarare ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society bebetshengisela edolobheni betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele ilungisise. So kulokhu kutshengisela okuninginingi okwakusenzakala edolobheni leHarare amapholisa ayethe sabe ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence basebefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani thiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-constitutional court kanye silogqwetha kodwa ngibona ngani ba sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe amapholisa isikhathini esidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe yi-court.
Kuyikuthi abasoze bewulandele kuyini okunye liza kwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngathi sizabuyela emthethandaba kodwa njengoba libona ukuthi isimo sesizwe siyangaphi kulokudingisela okuningi okungathi kusemabhukwini okumaplan okuhambelana lento eziningi ezinjengazona lezo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba iCombined Harare Residents Association.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela oloqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha elibutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo. Omunye wabafakaze lamhlanje owebandla leMDC umnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le-ACT gawalaso isithunzi sokuba kiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela isehlakalo esenzakele ekuseni kule inkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi. Lokhu kungabisegcekeni kwalelo hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yodlakela lukamhlaka 1 Ngcwabakazi. Esethulwa ubufakazi bakhe umnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba.
In as much as people may want to say we are not here about elections, but people say that because of elections. It was both elections. That's what made them to be killed.
Abantu balahlekelwa zimpilo, kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho, kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho. Ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yokhetho. Abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo, njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu. Bona babe ngonompembe kulolu khetho. Kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga, njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
Yes, they were players in the referees. It should be known, because it is going to be known all the whole world, that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana Love Momaduku lonkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komishi. Omunye wabakade bekhona umnumzana Osalo Siziba obemele aphe ufakazi ulandise ngokwenzakale namhlanje.
Kabau chairing the commission entered their codes in police uniforms that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness, because there are other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishi le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngehola lesibili emini ukuzofakaza, ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngehola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishi ezimele yodwa, ngoba sibuye lapha kusisa, njalo ngemva kokuba sivule iminyango yabo asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle wethu. Kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile, sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishi le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasotsha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalisokungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba eGoodwill namhlanje. Imizamo yeStudio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela welemelika uJim Mattis uhlangane lomunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Fench lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubuphepheli kwele Melika. Nguyen Hu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lo nina efikela eHouston eTexas. Abebandla leMDC labezano PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapholisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe emahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walomthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapholisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walomthetho wona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapholisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lesiphatha amandla seMDC uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sitshayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona kasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba u-Section 12 nalwana akatsho ukuthi sibhale ingwa walo sicela amapholisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma kuZanu PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone umthethendawo wethu i-Constitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo njalo. Yinto esihlala siyikhulumayo naleyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asikubona kuyinto embi thina nxa benakunjalo lakithi kuyosokubalula ukuthi nanxa lathi emhlangano besifuna ukuyenza kumbe lathi yafuna ukutshengisela sesingakwenza-ke sikhululekile.
Makhumalo ubiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa u-Section 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla le-MDC eliqoqelwa baba u-advocate Jamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngilethemba olokuthi amagqwetha ethu angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwomthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngizaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma thina njengebandla le-MDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe but lapho elona khona na sizalikhombisa ukuthi liyona ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Babuchuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Eqakathekileyo ukuthi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisi wami laye ukwawukhuluma isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu emithetho yonke ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho egcinwa ngomthetho wonalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayibo abaumthetho lo i-constitution leyo nxa ukuthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lo lususe ngoba kathesi asisekho
upolitics zobudlwangudlwangu lezo ofuna ukugijimisana njengosizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekukhuluma ubana asisebenzeni ipolitics ekuvula eminyango sitolerethani whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibushayo okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe lezimbabwe ngakho ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisane umlotha sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye njengoba nje busizwa mina ngikhuluma lodadewethu umakhumalo ubana ngeweekendine sike sihlale phansi sithi mothumothu sindawonye kungelani ukuthi mina ngowe-M P yena ngowe-M D C kodwa ngudadewethu phela ngakoke kumele ngikwanise ukuphila laye so nxa umthetho lowo uncindezela abantwana bezimbabwe kumele ususwe
mhlana sibhala sisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso kusithetha isikhathi eside izanu isala ukuthi itshintsheleyo mthetho yikho njengebandla le-M D C sithethe udaba lolu saluhambise ekhoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezanu ukuthi batshintshe le imithetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izanu isale ukuyenza khonoko yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekhoti so sile themba lokuthi izanu isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi sibuyeleni nepalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuchuma ngamafitshane ungaphosela ukugcina la
ibandla lezanu p f likhokelwa ngobaba u-Emerson Mnambuzi Mnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni lezimbabwe ngakho-ke sile sifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference action ebehlalisenzakala ngemuva ngale
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF obexoxa endawonye lesiphathamandla se-MDC onkosazana Thabita Khumalo. Womhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobho lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakobulawayo umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagetsi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalisa emhla ka-16 sihlangene lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezo solar, ama-solar projects, lama-low-cost housing projects. Sike sahlangana labo saba lama-meetings njenge-management ye-city council. Engikhangelele ukuthi lawo ma-meetings azayenza ukuthi lawa ama-investors abuya azo-investa kobulawayo. Kuma-local investors sike sahlangana lama-investors agoqela laba benza ama-water meters for ama-prepaid meters for water and labanye abangasiphathisa ukubana sicollecte imali ngendlela enhle njenge-city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo-foul bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba mama. So far sesithole 3 abafuna ukuzopartner lathi ku-housing delivery, bafuna ukwenza i-low cost housing. Sesithole about 3
abafuna kuzosincedisa lapho ukufakene ama street lights, public lighting, ipipe public lighting yakho na iyabe iyisola.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocacisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni welogic.
Lapha ku logic ngeke ngisole uNkulunkulu angangichaye. Ngidobhile khona okwengudobhile.
Umtshali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angikona abhalangwa kahle ukuthi umuntu ngabone ukuthi ungathatha iproject ilay izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangkhona bala ma-displays anhle kakhulu but ama-proposal angkhona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba ogoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana, labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho bedivana lalo ngesonto eBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Midlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyala lokhu lidlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Njalo isifiso senkokheli yaleli qembu yokuba liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu ke umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu ukuthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
Iqembu esidlala lalo ngempela kuviki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asingeke sibadle sibe sibaphinde umphehlo. Nathi ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi, yikho ke sizadlala sijonge ukuthi sinqobe loba nje kungenzeka uba ngokuba nqoba bazithole sebegunyulwe kusigaba se-PSL.
Kuhlandla ukuqala ile midlalo yalonyaka iqembu leHighlanders linqobele eBulawayo City nge-1 kanya. Imidlalo yona eviki lamachumi amathathu iqala ngomgcibelo lapho iqembu leZPC Caraibes lizemukela khona eCape United ngasenyamunga. Iqembu lengeze Platinum Stars lizadlala leChapungu enkundleni eBaobab. Iqembu leNitro lizadibana leFC Platinum ngaseAscott kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMthare City Rovers lizanqikelana leliyada ngaseVengera Stadium. Iqembu leDynamos lizemukela leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseKibo. Kuthi iqembu leShapani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
eziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sakwaPick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwagcina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esinqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.